gangster.
Chill out, takabuditswa mukati zvikanzi go out, saka let's go out.